vanhu vakanyanya kuafektwa vanhu vane mashops nevanhu vanodrive matrucks atingati macross border trucks kana kuti malong distance trackers vaiva saka zvinhu hazvina kuvamirira zvakanaka nekuti vanhu kune maaudios ari kutenderera kune mamessages ari kutenderera papoting kuti anyorwa nevemunomu maaudio ari kutaura kuti hatitombo kudi kuona vamaforeners munomu musouth africa dzokerai kunyika kwenyu
iyo hurumende yesouth africa pane zveyambotaura here pane zveyaita here
hurumende yesouth africa yaita musangano neatinongati maambassadors ekune dzimwe nyika zvikuru sedziri affected vakataura ivo kuti vari kuvimbisa kuti vachaprotekta munhu wese ari muno musouth africa zvikuru semaforeners mukuru wemapurisa kana kuti vatingati minista wemapurisa vabhekicele vanga varipo nemacommissioners avo vakavimbisa kuti tichapa security kumaforeners kuti vaone kuti kwanzvimbo dzavagere vagare zvakanaka pasina kushungurudzwa kana kutambudzwa pane zvatanga tichiona pamavhiki maviri apfuura
ko pamusoro pevatyairi vemagonyeta pane zvambotaurwa pamusoro pavo here
havana kunge vachispecifya kuti tiri kuspecifya kuti uyu nekuti life is life whether uri mutyairi wegonyeti whether unoshanda mushopu whether unoshanda mumba memunhu life is life hatidi kuona upenyu hwemunhu huchirasikirwa asi vangotaura vakabroadena kuti zvizvarwa zvisiri zvemusouth africa tiri kuzvikumikidza we are committing ourselves pachirungu kuti vadi vawanikwe vachiprotectwa nemutemo weSouth Africa nemasecurity services emuSouth Africa.